Vashaura nevatori venhau mushure mekushanyira jeri rechikurubhi uko kwakachengetwa dzimwe nhengo dzeMDCT dzinoti Yvonne Musarurwa, Last Mainge Hama natungamirai Madzokere. Vamudzuri vati vasungwa vazhinji vakasungirwa zvematongerwo enyika pasi pehurumende yavamugabe vakaita samuzvare Musarurwa nevamwe vavo vari kupikira mhosva dzavasina kupara. Nekudaro vamudzuri vakurudzira hurumende itsva yavaEmerson Mnangagwa kuti iburitse vasungwa vezvematongerwo enyika mumajori ose ari munyika.
Tukumbira kuti vanhu vese vapewo munamato munyika munomu kuti dei vanhu vaburitswa, nekukumbira nomwoyo wakanaka kuti Zimbabweans vakawanda vari mumajeri vanongopinda vasina mhosva.
Vamudzuri vanoti sebato vakatosvitsa chikumbiro ichi kubazi rinoona nezvemitemo. Muzvare Musarurwa nevamwe vavo vaviri avo vakatongerwa kugara mujeri kwemakore makumi maviri mushure mekubatwa nemhosva yekuponda mupurisa vapetros Mutedza mumusha weGlenview muna 2011 vakasvitsa chikumbiro kumatare chekuti nyaya yavo iongororwe zvakare, vachiti havana mhosva yavakapara asi nyaya iyi haisati yanzwikwa. Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vaudza Studio 7 parunhare kuti bazi ravo rakatambira chikumbiro cheMDC chekuti vasungwa vezvematongerwo enyika vaburitswe mumajeri asi vachiri kuongorora nyaya iyi sehurumende. Zvichakadai vamudzuri vakurudzira komisheni inoona nezvesarudzo kuti inyorese vasungwa vari mumajeri sevavhoti, vachiti ikodzero dzavo sezvizvarwa zveZimbabwe kuti vave nechekutaura mukutongwa kwenyika yavo.
Vasungwa vataona vari kuchema kuti isi right yavo kuti vavhote, and vakatotarisira kuti vacharegistwa. Patataura navo tati tichatuma vakomana vedu vari Joint Secretary for Elections vanotaura nezeki kuti aiwa endai munonyoresa vanhu pamaprisons apa, not only this maximum prison but all prisons, because kune vanhu vari kutodawo kuti dei zvaitika. Patatobuda vamwe vationa vaitoti harambai makadaro muinde mberi vakomana, takatotarisa imi kuti pamwe zvinofamba. Vamwe vanenge varimo vasina kunyanya kupara mhosva dzinotyisa, and ndokusaka tata kutarisa kuti paaminista dzimwe mhosva dzinenge dziri dzongobata-bata negood behavior yavainayo, taudzwa kuti vanhu vane good behavior vangangobuda vakaenda zvavo.
Hatina kukwanisa kutaura nevakafanobata chigaro chasachigaro weZEC vaEmmanuel Magade kutinzwe divi rekomisheni yavo panyaya iyi sezvo vanga vachiti vari mumisangano. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.